This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri muswe shondo chikumi 22 2014. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichitoye zvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Vatungamiri venyika dzemuAfrica votarisirwa kusangana kuEquatorial Guinea kumusangano weAfrican Union Summit wekutarisa nyaya dzechikafu nekurima. Mhuri dzakagariswa patsva kuAda Transau dzinoti hadzina ruzivo paurongwa hwehurumende hwekuda kusiya kambani imwe chete inochera mangoda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kusangana muEquatorial Guinea kumusangano weAfrican Union wechikamu chemakumi maviri nenhatu uyo uchaziya mamiriro yakaita zvinhu munyaya dzekurima pamwe nematura echikafu muAfrica. Musangano uyu wakaparurwa nechishanu chesvondo rapera pakatanga kusangana makurukota ezvekurima. Mimwe misangano midiki iri kutarisirwa kutanga kubva mangwana, kwozoti musangano mukuru wozotanga nemusi wechina kusvika nemusi wechishanu. Afrika yagara iine matambudziko enzara, nyanzvi dzichiti zvakawanda zvinoda kuitwa kuitira kuti pave nematura echikafu. Imwe nyanzvi mune zvekurima muzvinafundo semumoyo vanoti vatungamiri vemuAfrica vanofanirwa kuisa mari yakawanda mumapoka anokurudzira nyaya dzekurima pamwe nekuchengetedzwa kwechikafu. Vanotiwo vatungamiri ava vanofanirwa kushandisa mukana wekusangana kwavari kuita kuti vabude nenzira dzekusimudzira nyaya dzekurima uye kudzichengetedza. Hurumende inonzi yakazivisa svondo rapera kuti haikwanisi kuwedzera vashandi vayo mari dzemihoro yepakati pegore sezvo iri kunetseka kuti iwane mari. Izvi zvakabuda kumusangano wekuzeya nyaya dzemihoro weNational Joint Negotiating Forum wakaitwa pakati pevamiriri vevashandi nevamiriri vehurumende. Hatina kukwanisa kubata divi rehurumende kuti tinzwewo zvavanofunga pamusoro penyaya iyi. Tabata sachigaro weApex Council vaRichard Gundane kuti tinzwe mafambiro akaita musangano uyu uye zvavanofungawo sevashandi.
Ichokwadziri takaita musangano weNational Joint Negotiating Council musi wechisanga. Saka musangano uyu wanga wakanangana nekuti tizadzikise chibvumirano chatakaita gore richitanga kuti kana gore rava pakati nepakati zvakakodzera uye zvakakosha kuti tizosangana.
Kwaivo vehurumende vati panyaya iyoyi?
Hurumende vari kutaura ivo vachiti mamiriro akaita upfumi hwedu yenyu nemari dzinowanikwa nehurumende zviri kutonetsa kutoti sero yemari yatiri kutambira pati pari zvino mari yatiwanikwa pari zvino nenguva yakaoma yekuti mari inowedzerwa vashandi igoitirwa. Asi sikati vashandi tinenge takatarisawo divi redu renzara yedu yatinayo, urombo hwedu hwatinawo, mashandiro akanaka atinoita kumabasa uko. Saka tatsinidza kuti kunyange zvakaoma zvakaita sei, ngatitsvagei nzira yekukwanisa kuti tiwedzere vashandi mari.
Vanga vari sachigaro weApex Council vaRichard Gundane vari parunhare neStudio 7. Mune imwewo nyaya yemari dzemihoro, vashandi vekanzuro yechitungwiza svondo rapera vakapawo kanzuro yavo masvondo maviri ekuti inge yavabhadhara mihoro yavo yave nemwedzi gumi nemitatu isati yauya. Kutadza kwayo vanozoramwa mabasa. Ngatinzwei hurukuro yataita nasachigaro wesangano revashandi vekanzuro yechitungwiza vaEfrem Katsina.
tine mwedzi inokona kuita 18 tisina kunge tatambira. Saka vashandi vakazoungana ndokubva vavhota. Tingati chidimbu chinokwana kuita 2 days saka vhota kuti tinofanira kuti tiratidzire. Tichitsutsumwa kwazvo pamusoro pemukoho yedu yatisiri kupiwa. Saka naizvozvo vakaita kuti panyorwe rugwaro irwo rwe14 days zvichienderana nemutemo weLabour Act 2801 kuti vada kumbowithdrawa labour yavo kuti vati employer avabhadhare mari dzavo.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa nekanzuro yechitungwisa kuti inge ichitadza kupai mari tichiona kuti pane mwedzi inodarika gore?
Zvikonzero zvavari kupa iwo vanopa zvikonzero zvekuti hapana mari iri kupinda mukanzuro. Asi vashandi havasi kugutsikana nazvo kuti hapana mari iri kupinda nekuti vagarivo zvakare vechitungwisa vari kuziva kuti ivo vari kubhadharawo kunyange zvekuvaneta kubhadhara mari dzemarendi kune vane dzimba vari kubhadhara.
Vanga varisa chigaro vevashandi vekanzuro yechitungwisa vaEfrem Katsina vari parunare muchitungwisa makare. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rekanzuro panyaya iyi. Muri dzakabviswa kuminda yemangoda kwachiyadzwa dzikaendeswa kuAda Transau dzinoti hadzisi kufara nekugariswa murima paurongwa hwehurumende hwekuda kuva nekambani imwe chete inochera mangoda kwamarange. Vagari ava vanoti makambani aya haasati azadzisa zvaakavimbisa. Mutoro wedu wenhauloida mwoyo anotipa nyaya iyi.
Zvichitevera kusajikiswa kwenyaya iyi, mhuri dzinopfuura mazana mapfumbamwe dziri kuAda Transau dzinoti dzakaona zvakakodzera kuti dziombe sangano rinonzi Ada Transau Relocated Development Trust ATRDT kuitira kuti rizodzimirira panyaya iyi. Sachigaro weATRTD vaSifasi Gwayagwaya vanoti sangano ravo rakaombwa nechinangwa chekuti rimirire kodzero dzevagari vakatamiswa kubva kwachiadzwa vachiendeswa kuAda Transau. Vagwayagwaya vanoti ATRDT iripo pakuti pange pane kutyidzana nemakambani uye hurumende mukutaurirana kuitira kuti zvakavimbiswa vagari nemakambani pamwe nehurumende zvidzadziswe hurumende isati yadzinga kana kutorera mamwe emakambani aya maresinesi. Vagwayagwaya vanoti pane zvinhu zvisati zvadzadziswa nemakambani akatamisa vanhu ava kubva kwachiyadzwa zvakaita sekuvavakira dzimba dzakaringana nekukura kwemhuri dzavo. Vanoti mhuri idzi dzinosvika 50 uye nedzimwe nhanhatu dzinebarika idzo dzakangopiwa imba imwe chete ine makamuri 5.
Muchidimbu ini ndinoti zvinorwadza matamisiro akaitwa nokubva kwachiyadzwa kuendesa kuAda Transau. Mapromises angaripo pahurumende nemakambanis angari mapromise eupenyu hwevanhu huri mberi, asi pari zvino tiri kungonzwa hausisari unyere kupi nezvo zvakatotaurwa nemutungamiri wenyika kuti kuchasara kambani imwe chete nekuti mafambisiro ari kuitwa Diamond haasi kufadza hurumende. Saka isusu hatina chatawana chiri mumaoko pane zvese zvatakapromisa kuti ticharama takadai. Saka iye Minister of Mines tinokumbirisa zvakanyanyisa setrust kuti ngauye tiambogarawo nesu pasi atiudze zviri kuitika tisangosiyiwa songe munhu asiyiwa pakati penyanza pasina kuti uchashambira kana uchadyiwa nemashaki.
Mumwe avo vakatamiswa nekambani yeAngine Investments amai Clara Magobeya vanoti kubva pavakatamiswa makore mana apfuura havana chavati vawana chine pundutso. Amai Magobeya avo vane vana vanomwe vanoti vanotarisira kuti pange paine rubatsiro kubva kuhurumende nemakambani kuitira kuti vawane zvingavabatsira pakuita mabasa emaoko vapacho viri. Amai Magobeya vanoti ivo nevamwe vavo havana magetsi mudzimba, mvura yakachena yekushandisa uye zvikoro zvinovakwanira.
Trust yabatsire pakuti zvichemo zvedu zvataichema tiri 1-1 zvinonga zviri kudairwa setrust kuti chava chinhu chimwe chiri munzvimbo. Uyezve ndiri kuone muono wekuti setrust kudaizve ndinofunga zviro zvedu zvichafambe zvakanaka.
Amai Mavis Maramba mumwe wevagari vakatamiswa nekambani yeDiamond Mining Company DMC. Amai Maramba vanoti kubva pavakatamiswa vakavimbiswa madiridzo eminda yavo kubva kuhurumende uye nemakambani anochera mangoda, asi izvi hazvisati zvazadziswa kusvika pari zvino. Amai Maramba avo vane vana vanomwe vanoti vanoshishikana nenyaya yekuti munzvimbo yanogara hamuna chikoro chine zvidzidzo zveadvanced level, hamuna chipatara. Vanotiwo vana vavo havana kupiwa mukana wekushandawo muminda yemangoda. Mumwe wevagari ava amai Jessica Mashita vanoti chiri kuvanetsa inyaya yekuramba vachiwanirwa zvekudya nguva dzose, asi ivo vachitarisira kuti vange vachizvimirira voga. amai mwashita vanotiwo sangano ravo reATRDT riri kutarisirwa kuti risimudzire nyaya yemuripo wevagari wekutamiswa kwavakaitwa izvo zvisati zvaitwa. Asi mukuru anoona nezvevashandi mukambani yemarange resources vaDesire Jammu vanoti kambani yavo iri kuita nepainogona napo kugadzirisa zvimwe zvezvinhu zvakasarira kunyanya nyaya yemvura isina kuchena inoshandiswa nevagari vari kuAdha Transau pamwe nekuvakwanira chipatara chine mishonga.
Chiri mhari yamhanda kuti tigadzirise mabhohoro avo kuti abudise mvura chekutanga HP kuti tigadzirise dambudziko rekuti mvura chaina kuti idzi yakadana kuti iwe nevanhu. Nekuti mvura ipapo ngururo yakaitwa ikunzi ine zinc yakawandisa. Saka zinc takatarisa takaongorora saka pari kunzi pamwe masimbi atikasenzesa anonzi macasings. Pamwe ndiwari kasi ari kukonzesa izvo. Saka takamboza nekuti mvura yemasi irambe ita semabhohoro achimanyowana ngaimbopatwa stage. Saka tiri kuzama zvese asi idambudziko ratiri kuti titese tigadzirise.
Studio 7 inokwanisa kubata vamwe vakuru vemakambani ari kuchera mangoda kwamarange kuti tinzwe zvavari kuitira vagari ava. Gukota redu nuremanikaland vaChris Mushowe vanotiwo sehurumende vari kugadzirisa nyaya yemadiridzo yakavimbiswa vagari uyewe kuvawanira vagari zvimwe zvakasarira zvakavimbiswa zvinosanganisira zvikoro zvipatara nezvimwewo. Asi vagari vekuAdha Transau vari kutyira kuti hurumende ikatorera mamwe makambani aya marezinesi sezvayakavimbisa, makambani aya haazozadzisi zvaakavimbisa vagari. Muna kubvumbi hurumende yakakanzura rezinesi reginyame, imwe yemakambani anga achichera mangoda. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamusinda weVoice of America muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu paintaneti inoti www.voashona.com. Tokuendesai kuna Blessing Zulu kuchirongwa chake chaanotipa chezvinosangana nevechidiki. Ngatinzwei hurukuro yaaita namuzvare Glanis Changachirere.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Glanis Changachirere, avo vanotungamira sangano reYoung Women's Development. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 muzvare Changachirere. Muzvare Changachirere, vhiki rapera makaparura yemi gwaro rinotarisa mamiriro akaita zvinhu kumwanasikana mudunhu remashonaland central tichitarisa nyaya dzezveutano, nyaya dzekuwana zvimwe zvatingati kodzero dzavo zvakaita semvura. Mukatiudza kuti gwaro iri makabuda naro zvamboita sei?
Ongororo iyi yaitarisira nyaya yezviwanikwa zvakanangana nekodzero dzemadzimai echidiki zvatingati zvakaita semvura, utsanana uye nezveutano. Takaita mumashonaland central province munzvimbo dzinokwana kuita shanu dzinosanganisira Dindura urban nerural, Mazowe district, Guruve district, Shamba district and also Mburi district.
Zvii zvamakabuda nazvo paongorore?
Tanyanya kutarisa kuti madzimai echidiki vari kukwanisa here kunge vachiwana zvinhu zvakaita semvura yakachena ichiwanikwa padhuze here, utano kuti vakaenda kuzvipatara vari kubatwa sei, vari kuwana rubatsiro rwakaita sei, uye kuti nyaya dzezveutsanana dziri kufamba sei mumaruwa mavagere. Zvakanyanya kubuda zvairatidza izvo kuti masocial services edu iwawa matatu andataura nezvavo akadzikira zvinotyisa, zvichinyanya kuita izvo kuti pane chiwanikwa chakaita semvura madzimai vechidiki zvikuru sei munzvimbo dzemumaruwa vazhinji vavo vanofamba nzvimbo refu vachindotsvaka mvura. Kune dambudziko rekuti mishonga mizhinji hakuna kuzvipatara, vanobva vanzi endai munotenga. Apa vanenge vasina mari madzimai mazhinji ari kubva mumaruwa, vasina chouviri chavanacho, uyezve dzimweni dzenguva mabatiro acho avanoitwa muzvipatara anoita kuti kunyange ivo vanenge vachitambudzika vaine urwere vanoshaiwa simba rekuti varambe vakamira muzvipatara izvozvo. Kaona zvakare kuti zvipatara zvizhinji kunyanya sei zviri mumaruwa zvatingati macancel clinics mazhinji acho ari kutogara nokuda kwekuti havana chavanokwanisa kunge vachipa kana kuti vachibatsira nacho varwere vanenge vauya muzvipatara izvi. Naizvozvo madzimai echidiki anozowanikwa achifamba nzendo refu kuti vandosangana nezvipatara zvikuru, izvo zviri kukonzera kuti kunyangwe madzimai echidiki anenge akazvitakura vawanikwe vachipomera mumigwagwa. Tikaona zvakare panyaya dzeutsanana kuchine dambudziko rekuti vanhu vachiri kungoshandisa masango kuti vawanikwe vachizvibatsira nokuda kwekuti hakuna zvimbuzi zvakawanda. Tichionawo zvakare dambudziko rezvinhu zvakaita kumarara zvinongova pose pose. Ndofunga chinhu chakanyanya kutsutsumwa zvikuru sei vanhu vatakaungana navo panyaya iyi inyaya yokuti nzvimbo dzedu dzinongova tsvina. Vanhu vanongorasira marara pavada, hapana nzvimbo dzakanyatsotarwa dzinorasirwa marara.
Iro gwaro ramakabuda naro iri makazoriparura paina anani? Zvii zvamuri kuita kuti muone kuti zvimwe zvezvinhu zvamuri kutaura izvi zvagadziriswa?
Gwaro iri takawanikwa tichiriparura isu tine vamiririri vakanga vabva kuhofisi huru yemuprovinsi inova hofisi yaminister of state for provincial affairs. Taiva zvakare nevamiririri vakanga vabva kwaprovincial administrator. Taiva zvakare nevatungamiri vemadunhu akawanda vana muzviti vaibva kuguruve kushamba mumazowe nemubhindura imomo.
Koi vakuru vehurumende vanga varipo ava vakatiwo kudii? Zvii zvavakavimbisa kuti vachaita kugadzirisa matambudziko amakaona?
Chikuru chavainyanya kutaura, tine urombo kuti mamiriro akaita nyika yedu pari zvino vakuru vose vari kungochema vachiti mingamupinyi zvatiri kunyanya kusangana nazvo panyaya dzezviwanikwa izvi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwemari munyika.
Aiwa, tinokutendai muzvare, changa chirere nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Mazviita zvenyu.
Manga makateerera kuna muzvare Glanis changa chirere, vanotungamira sangano reYoung Women's Development muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama wadiwa. Nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngatisangane zvakare svondo rinouya. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Baba Divante,
yeah.
Bakupenga,
yeah.
Nedzungu iro ratinare. Yo, Father Shenza Mandi, Father Baspensa, Father.
Kupenga kambo kabva kuna Baba Divande Shinzoman. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Vatungamiri venyika dzemuAfrica votarisirwa kusangana kuEquatorial Guinea kumusangano weAfrican Union Summit wekutarisa nyaya dzechikafu nekurima. Hurumende inodzivisa vashandi vayo kuti haina mari yekuvawedzera mihoro yepakati pegore. Mhuri dzakagariswa patsva kuAda Transau dzinoti hadzina ruzivo paurongwa hwehurumende hwekuda kusiya kambani imwe chete inochera mangoda kwamarange. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Sandra Nyaira.